Azulu tinotenda zvikuru maita henyu nokundiisa pamhepo maringe nenyaya yetika nhasi. Tinotenda zvikuru ichokwadi kuti tasangana nemukuru wenyika nhasi vamunangagwa pamwe chete neutevedzeri wavo vachiwenga pamwe chete nekurukota rinoona zvokudzirirwa kwenyika vari zvechairperson uye musangano wezanupf mai Muchinguri. Tinotenda zvikuru zvinzoraita kutisangana navo nderekuti takatora decision, personal decision, kuti nguva yatikwanii kuti ticontribute kudevelopment yenyika kubudikidza nemaprograms akawanda wanda tichishandisawo experience yatakawana neexpertise watakawana wakati wandei. Chido changu kuti ndive ndocontributa ndileave legacy mukudevelopa kwenyika. Asi zvamunoziva kuti panguva yega yega nyika ichiranwa inoranwa neparty inenge iri kutonga nemapolicies ayo. Saka naizvozvo kunobva mapolicies iwayo ndaita chido ichi ndokuzanupf vanenge vari kutonga, saka kunotobatsidzira from that point of view. Saka ndokusaka paita chiitiko chanhasi chokuva neleadership yezano nokuva necommitment yokucontributa development yenyika tichisevenza neparty iyoyo. Tinoziva kuti zvinhu zvakaoma zvikuru kuvazhinji kuzvitambira, kunyange inini pandaidziya kudaro kuti ndinoda chose kuti ndidaro, asi idecision yakakura. But at the same time, sometimes my difficult decisions has to be made and made by people in their respective positions, and this is why ndatora mukana iwoyo kuti daro. Saka ndo muvhi yaitika zvara nhasi. Tinotenda zvikuru kuti vazhinji vachaita sokuti netsike nazvo, asi as we go on it is stark reality kuti zvinofanira kuti zvidaro. Ndatenda zvikuru, uve nezuva rakanaka.